Ndigati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya asi ramba uchingopenya kunge suva vanganetsa unoti mhero ichauya
Ndinokuskidi.